This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 28, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu, ndichiti henhu ezviri muchirongwa chedu chanhasi.
Miri Jonga inoitika paMichael's Hotel muHarare, apo pari kuitirwa musangano weSADC zvichitevera kurwisana kwevaratidziri nemapurisa.
Chirongwa cheZimbabwe International Trade Fair chinotanga muBulawayo.
Ukuo chirongwa cheHarare International Festival of the Arts chinotangawo manhero ano muHarare.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mapurisa nhasi arovana nevanhu vanga vachiratidzira muHarare panzvimbo iri kuitirwa musangano wechimbi chimbi weSADC. Mutoro dwe na Thomas Chiripasi anotipanya iye.
Varatidziri ava vanga vachidarika mazana maviri vatangira kuratidzira panosangana migwagwa inoti Jason Moyo na Julius Nyerere. Vakatakura mapepa nezvinyorwa zvakasiyana-siyana zvanga zvichitsoropodza mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi Mugabe chibva pachigaro auraya nyika, uye zvimwe zvanga zvakanzi tinoda sarudzo dziri pachena. Pasvika varatidziri ava paMichael's Hotel, apo pari kuitirwa musangano uyu, mapurisa anga akapakatira zvombo abva amhanyisa varatidziri ava, avo vabva vasiya vamwe yamapepa vanga vakatakura pamusuo wehotera iyi. Vekunze vari kupinda musangano uyu vabudawo muhotera vakatanga kuona zvanga zvichiitika izvi. Mapurisa azorwisana nevamwe varatidziri pedyo nemahofisi eMDCT ari paHarvest House. Mapurisa azoswerawo akakomba muzinda weMDCT uyu, kunyange zvazvo vashandi vebato iri vaswera vachiita mabasa avo. Mumwe wevaratidziri ava vaJames Mukwaira vati kuratidzira kwanhasi kwanga kwakanangana nekuratidzira vatungamiri veSADC kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Isu kuSADC dai zvichitobvira tachivakurudzira kuti vange vachitaura naivo vari kuzviita vari kutonga vaRobert Mugabe ava kuti vanga vachitanga vaita mareforms, then vanotozoenda kuelection. Bose chatoda kuti Mugabe abve nenzira yakanaka yeelection, asi iye kana asingade kuti tiite izvozvo tichaita zvinoita kuti abve zvaari kuda zvacho.
Mumwe wevanhu ava vaMatthew Manomano vatiwo vari kukurudzira SADC kuti itore matanho panyaya dzekufambiswa kwesarudzo munyika kuitira kuti munyika muve neutongi hwejekerere.
Vakuru veSADC tinoda kuti vabude pachena, vasava vanotiregerera. Tinotora from 2008 pakave nemaelection SADC haina kutigonera isu, yakatitsamwisa. Ezvinezvi pane nyaya yezenophobia, SADC inoramba yakanyarara pasi maproblems acho kwavanenge vachivanenge vachitasi vachikuziva. Saka ivo kunyika dzavanenge vakagara zvakanaka, isi tochimhanyiro ikoko votanga kuti furufucha. Saka SADC inofanira kutora mamezvas pamusoro peZimbabwe kuti ione kuti Zimbabwe yagadzira zvinhu zvayo.
Mumwe wevaratidziri ava vaWilfred Nyamanhindi vatiwo SADC haifaniri kuramba yakanyarara vanhu vachikuvara nemhirizhonga iri kuitwa kuSouth Africa, uko zvizvarwa zvenyika iyi zviri kudzinga zvizvarwa zvedzimwe nyika zvichipomerwa mhosva yekupedzera zvizvarwa zveSouth Africa mabasa. Hurumende yeSouth Africa yaisa masoja mumigwagwa senzira yekuedza kupedza mhirizhonga iyi.
SADC inotarisira kuti isusu kateseka tinge tichifara tichiona kuti dzimwe nyika dziri sei. SADC haina kumirira Zimbabwe chete, yakamirira nyika dzese. Iko nezi like tine maproblems atinawo sangasa neSouth Africa. Tinoona kuSouth Africa vari kurohwa vachipiswa.
Zvichakadai, mutungamiriri weZambia vaEdgar Lungu ndomwe vatungamiriri venyika dziri muSadak vatopinda munyika pamberi pemusangano wevatungamiriri venyika dziri muSadak uchaitwa mangwana. Valungu avo vakatarisirwawo kuvhura zviratidzwa zvekutengeserana kana kuti Zimbabwe International Trade Fair kuBulawayo neChina. Vasangana na vamugabe asi pataenda pamhepo vaviri avo vanga vachiri mumusangano. Nhasi makurukota anoona nezvinoitika kunze kwenyika pamwe neanoona nezvekutengeserana ari munyika dziri muSadak asangana nhasi vachizeya zviri kuitika munyika dziri muSadak uye musangano uyu wanga uchiri pakati pataenda pamhepo. Dingindira remusangano uyu rakanangana nekuvandudza maindastiri kuitira kuti ashande nemazvo munyika dzemuSadak. Urongwa hwekusimbaradzwa kwemaindastiri kana kuti industrialization roadmap huri kutarisirwa kutambirwa nevatungamiriri veSadak pavanopinda mumusangano wavo wechimbi chimbi mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi. Direct from Washington.
Vashandi veNational Railways of Zimbabwe varatidzira nhasi pamuzinda wekambani iyi muguta reMutare vachinyunyuta nekusabhadharwa mari dzemihoro. Mutore wedu Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vashandi vakangosvikazana varatidzira vari pamuzinda wekambani iyi pedyo nenzvimbo inonzi flyover pamugwagwa unonanga kumasvingo. Vashandi ava vange vachiti vari kuda kubhadharwa mari dzavo dzavasati vapiwa kubva gore rapera. Kambani iyi inonzi iri kupa vashandi vayo zvikamu 50 kubva muzana zvemari dzavanofanira kutambiriswa pamwedzi wega wega. Izvi zvinonzi zvakonzera kuti pave nejeredzwa remari dzavo kubva muna chikumi gore rapera. Vasha Dick Mutakura ndiwo mutungamiriri weRailways Artisans Union. Vamutakura vanoti vashandi havazi kufara zvachose nezviri kuitika zvekuti kambani iyi iri kutadza kutora matanho ekuwanira vashandi vayo mari.
As you can see kuti maplakadzi aripo akutageta management kuti maybe source yeproblem yedu iri kubva pane management kuti vari kutadza kutsvaga nzira dzekuti vabude. And I think ipopo manje vanotosupportwawo nenyaya yekuti I'm sure twice board chairman weRailways achibuda kuti pamainterview ese akaita hapana munhu wakaoneka ane achikodzera kutungamirira including the person ari kuacta izvizvo aakuita almost 2 years achecha.
Vamutakura vanoti vashandi vatora danho iri sezvo vari kurwadziwa nekushaya mari yekuriritira mhuri dzavo.
Toda mari yedu and all that kind of thing. Inyaya yekuti mari yavari kufanira kunga vachihora izvozvo imari yegore rapera muna June yaifanira kubhadharwa muna March. Saka March wakapera havana kuipuwa. April ndokutopera kwari kuita havana kuipuwa. Saka prospect yekuiona anytime up ndio yakunetsa. Saka vanhu unondoziva kuti vanhu vanofanira kubhadhara maobligations avo, marendals, vana vakude kuenda kuchikoro and all that kind of thing. Saka vari kuti tapushwa kupinda pakona ndokungoti takungoona kuti both ways kufa ndio saka muri kuona vari kuita.
Vashandi ava vanotambira mari iri pakati pemadhora $200 nemazana mashanu. Ane makumi mashanu emadhora pamwedzi wega wega. Manager weNRZ Mamutare Varegis Bakasa varamba kupandiviravo panyaya iyi vachiti titaure nemukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mukambani iyi vafanuwo Masikati. Studio 7 yanakwanisa kubata vamasikati sezvo vanga vasingadaire nhare yavo. Vamutakura vanoti vashandi vacharamba vachiratidzira kudzivara zvidu zvavo zvazadzikiswa sezvo vave kudya nhoko dzezvironda. Vatiwo kuratidzira uku kuri kuitika kumatunhu ose makuru ane vashandi anosanganisira Harare, Bulawayo neGweru. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyda Moyo.
Musika wezviratidzwa weZimbabwe International Trade Fair wavhurwa nhasi muguta reBulawayo. Vari kuronga vachiti vari kufadzwa nekuwanda kwevari kuratidza zvigadzirwa zvavo gore rino pachienzaniswa nevaivepo gore rapera. Zvinonzi gore rino vari kuratidza zvinhu zvavo vawedzera nezvikamu zviviri kubva muzana kusvika pamazana mana nevana zvichienzaniswa nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu vaivepo gore rapera pakavharwa musika uyu. Gwaro naure zeta ITF rinoti vamwe vevari kuratidza zvigadzirwa zvavo vanobva kunyika dzekunze gumi nepfumbamwe kusanganisira Switzerland iyo inonzi yadzoka mushure menguva yambomira pamwe neCyprus iyo inonzi iri kupindawo kekutanga gore rino. Dingindira regore rino rinoti stimulating trade seizing opportunities to accelerate growth uye mutungamiri weZambia vaEdgar Lungu ndo vari kutarisirwa kuvhura musika uyu zviri pamutemo nemusi wechina svondo rino. Trade fair yegore rino ndeye chikamu makumi mashanu nenhanhatu kana kuti 56th edition. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera avanoti kuwanda kwevari kuratidzira zvinhu zvavo hakubatsire kana pasina vemakambani vanozosima mari dzavo kana kutanga mabhizimusi munyika kana musika uyu wavhara.
Kana takazvitarisa mumadzananguro ravari kuita tinoita kunge chinhu chakanaka kuti makambani awedzera, asi tikada kunyatsonanganidza nyaya iyi tichaona kuti vazhinji vari kuuya kutetreya uku anenge ari makambani ekunze kwenyika nokuda kwekuti emono ari kuvhara, uye makambani aya tikatarisa panenge pasina zvinhu zvine chekuita nekufambira mberi kweupfumi zvakawanda zvinozoitika kana tredfare yachona yapera. Saka tingangoti vanhu vanenge vachingouyawo havo kuzororo nemhemberero nekushanya vachida kuunoonawo Zimbabwe.
Zvii zvamungataura pakusawepowo kwemakambani akawanda emunyika?
Unoona, ukatanga kuita nhimbe yako iyo yekuti uri kungoda kuti inge iri nevatorwa chete, inge ine vanhu vemunharaunda chete, zvinoratidza kuti iwe unenge usina kurongeka, nekuti nhimbe iyi inenge ida kuti ibatsire. Izvo zvinofanira kuoneka kuti makambani emuno anga aripo achibatsiridza munhimbe iyi kuti tione kuti nyika ingabudirira sei, kunyange hedu tichida kuunzwa kwemari kubva kunze kwenyika. Asi tinoida kuti kunhu kwakaita sekutrade fair kwekuti kune kudyidzana kwakawanda kunoitika pakati pemakambani emuno nekunze kwenyika, makambani emuno achona anga aripo, asi nekuvharwa kwaari kuita nekutadza kubhadhara vashandiri kwaari kuita nekuoma kweupfumi zvinoratidza kuti zvinhu zvakaita sana trade fairs chirevo changa chiripo kare mukufambiswa kwemabasa etrade fair, hachisito chirevo chatakuwana, haisiyo budiriro yataiwana. Kazhinji kazhinji mukupera kwayo trade fair taizonzwa kuti paita zvibvumirano zvakati zvakati tichizoona budiriro ichiitika, asi iko zvino takungonzwa vanouya hatichaziva kuti vanenge vakambowirirana kuti chii kana kuti vakanyererana pasi kuti kudii.
Kutotarisawo dingindira regore rino munoona here zvichibudirira?
Zvinangwa zvevanhu vetrade fair zvinangwa zvakanaka, asi pakaita hurumende isingakwanisi kuti ichitora zvinangwa izvi ichivabatsira, achangoramba ari madingindira, zvinenge zvichingoperera mumukanwa chete.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Vateereri munokwanisawo kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vanhu vemuNepal havana mvura pamwe nezvimwe zvinodiwa panguva iyo vari kuedza kubatsirwa nevamwe nedzimwe nyika nemasangano anobatsira mushure mekunge vanhu vakawanda vawirwa nedambudziko rekudengenyeka kwakaitika munyika iyi nemusi wemugovera. United Nations inoti dambudziko iri rawira vanhu vanodarika mamiriyoni masere miriyoni imwe nemazana mana ezviuru vachida rubatsiro rwechikafu nechimbi chimbi. Vakuru vakuru muNepal vanotiwo vanhu vafa kusvika pari zvino vava zviuru zvina nemazana matatu, zviuru zvisere zvevanhu zvikakuvara, asi vanoti uwandu uhu hunogona kukwira.
Mhirizhonga inotyisa iri kuitika muguta reBaltimore mudunhu reMaryland yashorwa zvikuru nemhuri yemurume mutema akafa ari mumaoko emapurisa. Mafiro emurume uyu ndo akakonzeresa mhirizhonga iri kuitika iye. Amai wemurume wekufa uyu, amai Gloria Darden, vaudza vanhu vari kuratidzira kuti vanoda kuti pave nemutemo wejekerere pakufa kwemwana wavo, asi havasi kuda kuona zviri kuitika muBaltimore izvozvi. amai dadeni wauza vanhu kuti vasaparadza guta muzita remwana ravo zita ramwana wavo vakati kuita izvi kukanganisa kukuru.
Vatungamiri veSADC mangwana vari kutarisirwa kunyorerana chibvumirano chekuita mushandira pamwe pakugadzirisa maindustry mudunhu iri kuitira kuti munyika dzekuchamhembe kweAfrica muve nepundutso. Vatungamiri ava vari kupinda musangano nechitatu kuti vaone kuti votenderana here pachibvumirano ichi. Misangano yemakurukota navanamazvikokota yakatanga nemugovera muHarare.
Urongwa hweSADC hwakanangana nekuumba maindastiri kuita mushandira pamwe mukutengeserana sezvinoitika muEuropean Union pamwe nekukwenenzvera zvinotengeswa neSADC kuitira kuti zviwane mari yakawanda kana zvotengeswa. Chibvumirano ichi chiri kutarisirwa kuti chinge chiri chemakore makumi mana nemanomwe kubva muna 2015 kusvika muna 2063.
Munyori weSADC Dr. Stegomena Lawrence Tax anoti chibvumirano ichi chikanyoreranwa nyika dzemuSADC dzichabudirira zvakanyanya munyaya dzezveupfumi. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara pamwe nemutedzeri wemutungamiri wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaDevson Noripiri. Tatanga nekubvunza vaNoripiri kuti Zimbabwe ingawana chouviri here pane zviri kuitwa neSADC izvi.
Izvi zvakakosha chaizvo zviri kuitwa nevatungamiriri vedu, uye tinovimba zvinotibatsira zvakanyanya nokuti kuti tikwanise kugadzira zvinhu zvedu kushandisa zvicherwa kana nezvimwe zvatinowana munyika yedu zvinonyanya kutibatsira nokuti tinenge tichigadzira mabasa. Iko zvino tine vanhu vasiri kusenza vakawanda, saka kana tikatanga kuita izvozvo kana zvaiswa sokutaura kuriita vatungamiriri vedu kana zvinge zvatanga kunge zvichiitwa, tinokwanisa kunge tichiwedzera vanhu vanopinda mabasa nokuda kwokuti maindastry anenge aakuvhura pamwe chete nokusevenza.
Vachitambara, Zimbabwe ingawana chouviri here apa pane zviri kurongwa neSADC?
Maonero angu inini chekutangisisa ndechekuti zviri kurongwa neSADC izvi hazvisi zvinhu zvinyowani. SADC yane nguva yakati wandei, I think kubva ichitotanga kugadzirwa payaimbonzi SADCC, I think waingotaura idzo nyaya dzekutraya kuwandudza maindustrial sector emuregion medu, but chiri kunyanya kutinetsa ndechekuti hatisi kunyanya kuona maybe kunze kwenyika yakaita seSouth Africa, hatisi kuona industrial sector mune dzimwe nyika dziri ichisimukira. In fact makatoona mastatistics atiri kuona isusu ari kutiratidza kuti industrial sector munyika dzimwe kunze kweSouth Africa yatoderera even muZimbabwe. Saka inini chandiri kuona ndechekuti nyika dzakazvimirira ngadzi identify zvimhinga mupinyi zviri kuita kuti maindustrial sector anga achidonha, atinati mabinding constraint. Then taha-identifya todila nemabinding constraint iyayo at local level. Nekuti makaita regional integration chinowanzozoitika ndechekuti nyika dzinenge dzakatobudirira kare sana South Africa dzichangoramba dzichibudirira.
Munotenderana zvere izvi vaNoripiri kuti tinofanira kusimbisa mbariro dzemuZimbabwe tisati taenda kunze uko?
Iya, zvavari kutaura ichokwadi. Tinogona kuzviita tega takazvimirira senyika, uye at the same time kana nenguva imwe chete zvinokwanisika zvekare kuti tizviite takazvimirira seregion. Semufananidzo, mukaitwa a very big refinery muno yeplatinum, nyika dzimwe dzese dzinochera platinum ikapota ichiuyawo muno, zvinenge zvichireva kuti one of the countries kana kuti nyika imwe iri muregion imomo yaakutobhenefita nokuda kwedzimwe nyika dziri muregion.
Vachitambara,
ndiri kunzwa nyaya iroro vanhuvanoripira, asi dambudziko rinoitika munoona mainvestor kana achidhisaidha kuti toisa refinary kupi haatarisi nyaya dzeregional integration, ari kutarisa nyika ine doing business environment yakanaka, ari kutarisa nyika ine macost structures akanaka, ari kutarisa nyika ine energy, reliable supply energy, ine reliable supply yemvura, ine ma transport infrastructure akanaka. Nekuti hazvigoni kuzoti investor ati ari vakuisa plant yake kuSouth Africa nekuti ndokune macost ari pasi, ndokune infrastructure iri nani, momumanikidza moti aiwa enda unoisa refinery kuZimbabwe, aiwa vanenge vachitarisa yatinoti return on investment. Saka mainvestor kazhinji anonyada kuita business nenyika dzinoapa a good return on investment. Saka point yandiri kutaura ndeyekuti makasagadzirisa doing business environment muZambia, makasagadzirisa doing business environment muZimbabwe, makasagadzirisa doing business environment muBotswana. Mutaura kuti mainvestor ese anenge achingoda kuenda Mauritius, anenge achida kuenda South Africa. Why? Nekuti ndokwaanowana a better return on their value.
Nyanzvi mnyadzi zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara. Manzwa zvakare kubva kumuteedzeri wemutungamiri wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaDevson Norupiri. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare.
Zvichakadaro, vechidiki munyika vari kukurudzira vatungamiri venyika dziri muSADC kuti vatore matano akadzama ekudzikisa dambudziko rekushayikwa kwemabasa mudunhu iri. Nyika dzakawanda muSADC uye muAfrika dzakatarisana nedambudziko guru rekushayikwa kwemabasa. Tatenda Gumbo weStudio 7 abata mukuru wesangano reZimbabwe Youth Forum waWellington Zindove kuti tinzwe shuviro yevechidiki.
Kuona isu hangu sedanho rakanaka zvikuru kwazvo kuti mukatarisa hurumende yedu nezvizvarwa zvayo, tiri vanhu vashungurudzika zvikuru kwazvo maererano nenyaya dzezveupfumi, mukatarisa nyaya dzemabasa nezvimwe zvakatsaukana zvakadaro, tinge tiri vanhu vari pano manhanzombe. Saka ndiri kuona sekuti kuuya kwokuisa musoro pamwe chete kwamagurukota eSADC kunogona kutipawo mukana wokuti pamwe tinge tichitapawo ruzi uyezve kana kuonawo imwe mukana yatingada kuzoshandisa. Saka ndinoona sedanho rakanaka zvikuru kwazvo mukatarisa ngati kuparadzwa kwenyaya dzezveupfumi muSADC. Kune dzimwe nyika dzakati pfume kudarika dzimwe, saka vane maitirewo mamwe atingada kunge tichidzidzira uyezve kuona kuti tingatapawo zvipi tichisiya zvipi.
Asi sesangano inoshanda newechidiki wari kunetswa nemabasa, munoona maindustry achidzoka here muZimbabwe?
Ndikati chokwadi ndechekuti mabasa vechidiki havana, zvinhu zviri kunetsa zvikuru kwazvo munyika muno, ende imwe yenzira inozikanwa pasi rose yekuti mabasa anga achiwanikwa munzvimbo kana munyika ndikoko kuvandudzwa ndingati kwemaindustries. Mukatarisa munoda mugoguru redu nderekuti mazhinji acho ari kukundikana, mamwe achivhara, vanhu vakawanda vazhinji vacho vari vechidiki vachishayikwa kwemabasa. Saka ndingati pfungwa dzakaisha saidzodzo dzakarerekera kuti pane urongwa hwekuti vanhu vanotombowana mukana wokugara pasi vachida kuongorora, vachidzamisa pfungwa kuti todii kuitira kuti nyaya ichi yekuvhurwa kwemaindustry inge ichizoya, nokuti ndiona sekuti ndoichabatsira vechidiki kuti vange vachiona mabasa. Saka ndingangoti ini zvangu ndiona sedanho retinofanirwa kunge tichigamuchira uyezve kuti tione kuti hapana here umwe mukana watinenge tichiwana kuti tinge tichibatsiridzawo dzingava nenzira dzipi hadzo kuti zvinhu zvakadaro zvinge zvichizodini zvichizokwanisa kunge zvichiunza pundutso.
VaWellington Zindowe ndiwo mukuru weZimbabwe Youth Forum vanga vachitaura vari parunare muHarare naTatenda Gumbo weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya dzevechidiki muchirongwa chavo cheThe Connection.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 001202465 0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Mutambo weHarare Festival of the Arts kana kuti Haifa watanga muHarare nhasi. Vaimbi navananyanduri vanobva pasi rose vachange vachidetemba nekuridza pamitambo yakasiyana-siyana iri kutarisirwa kunakidza veruzhinji. Mumwe mukuru weHaifa vatafadzwa Simba vanoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka uye vari kutarisira kuve nevamwe vaimbi navananyanduri vanobva kuSouth Africa. vamwe vanhu vemunyika vakange vave kuti vange vasasadi kutsigira vaibi vekusouth africa seimwe nzira yekunyunyuta nekuratidzira kushora kwavo mhirizhonga iri kuitika munyika iyi. Vasimba vanoti voruzhinji vanofanirwa kuratidza musiyano wavo nekuratidza rudo kune vashanyi vese vanenge vachibva kusouth africa. Mavilas Mhlanganya westudio 7 aita huri kuroona vasimba kuti tinzwe nezvehaifa.
Asi tiri kutarisira maatisi anosvika chitsama chatinombosiita makore ese. Gore rapera tatine churu chine zana rimwe chete nemaatisi, saka tiri kutarisira chitsama chatangofanana tiazotonyatsoziva kana tapedza mutambo wedu kuti vakazouya vangani.
Mungati imi ndevapi vanoita zvemitambo vari imomo munyika vangatarisirwe vane mukurumbira neveruzhinji kuti vauye kuzoona pachange pane mutambo wenyu wehaifa uyu?
Pane vakati one day Victor Kunonga achange achiridza musi wemugovera masikati na 2 o'clock. Kwozoitawo chisikana ichi chiri kusimukira chinonzi Hope Masike achange achiridzawo pazuva rekupedzisera achiridza naSalificator. Salificator ndiye achange achipedzisira kuridza pahaifa, uyezve Hope Masike achazoendawo panhandare kuti aridze naye. Kwozoitawo chikwata chinonzi Makomba chichange chichiridza nhasi, ndo chikwata chekutanga chenge chichiridza pamain stage.
Tinoona kuti pari zvino panga pane dambudziko pakati pevatingati vaye vanoita zvemutambo kusouth africa, tichiona vemunyika vamwe vanga vari kuti havasi kuzoenda kunoona mitambo ichange ichiitwa nevanhu vekusouth africa. Pane vaimbi here kana vananyanduri vari pamutambo wenyu uyu vakabva kusouth africa tichitarisana nedambudziko rexenophobia nezvimwewo?
Hongu variko vanobva kusouth africa gore negore kubvira haifa ichitanga. Pamusaka peukama hwedu nekuvakidzana kwatikaita neSouth Africa, vazhinji maartist anenge achiuya kuhaifa anenge achibvawo kusouth africa, nekuti chero nhoroondo yedu neyavo yakangobatana. Saka gore rinoiri tiri kutarisira zvimwe chete, pane zvikwata zvakaita seBittenberg vachinge vachiridza musi wechishanu vari kuuya. Ndaitora mukana uno wekutaura kuti isusu muzimbabwe tinozikanwa nekubatana kunyanyanya nevashanyi nevapoteri. Mutambo wakaita sehaifa wakakosha nekuti unoratidza unhu hwedu semazimbabwe, kubatana kwatinokwanisa kuita nevashanyi nevapoteri, saka tinozvikurudzira izvozvo.
Avo vanga vari mumwe wevanoronga mitambo yehaifa vatafadzwa simba, vachitaura naMavelas Mhlanganya westudio 7 vari parunare muHarare.
Yashika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext message amatumira. Munyori wekutanga anonzi Silence Maningi anyora paFacebook achiti, makasimba here vashamarari vedu? Vana veZimbabwe vayaura hama dzangu. Ndimukoma Maningi vanyora muchidimbu asi zvichinzwikwa nemunhu wese. Tinokurudzira vateereri kuti vasawanza zvekunyora kuitira kuti tikwanise kuverenga zvose zvamunenge manyora mose imi vateereri.
Mumwe anoti, ndinonzi kuda Choga, ndinokumbirawo mundikwazisire family yangu yekwaChoga neshamwari yangu inonzi Sydney Gundani ari kwaGutu. Ndinoti muve nemanhero akanaka Jonga naBlessing. Imwe Facebook message.
Mumwe anoti, makadiva komana mese basa muri kuita kusakura nekuzunza chaiko. Ndinokumbirawo mundimhoreserewo hama dzangu dziri kumusha kuzaka kwasvina dzinoti Alphonse, Josephat, Clemens, Muzorori. Vose ava ifamily ndisingakanganwi mudhara chiropa. Makadii? Ndichiti gudo richaburuka chete mugomo. Ndimukoma Philip Mudavanhu, tsikirai shiri chena, vanyora paFacebook.
Anonzi mukoma Moses King Maronga vanyora paFacebook vachitiwo iwo, makadii zvenyu varume Jonga naBlessing nevamwe vose vamunobata navo? Aiwa, basa ngarifambe nekuti munogona chose. Tinotenda naMwari wakaita kuti tive nemi. Ndimhoresereiwo mhuri yekwaSadzire maurae yose, Sadzire maurae yose kuChimanimani Rusitu Valley, uye mhuri yekwedu kwaMaronga pamwe nemudzimai wangu amai Mercy vari kuChimanimani Rusitu Valley kwakare. Kuno ini ndakasimba kupfuura njanji inofambwa nechitima chakaloda. Thank you.
Aiva vateereri, nguva yedu ndoyaita shanje, asi tinoti rambai mushinyora kuno. Tinokutendai mose netsamba dzamanyora. munonyora muchiisa pa studio7@voanews.com kana ari matext message isai kana pa WhatsApp muchitumira kunamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare.
Mhirizhonga inoitika paMichael's Hotel muHarare, apo pari kuitirwa musangano weSADC zvichitevera kurwisana kwevaratidziri nemapurisa.
Chirongwa cheZimbabwe International Trade Fair chinotanga muBulawayo.
Uko chirongwa cheHarare International Festival of the Arts chinotanga manherano muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Kande naJonga munhau dzedu dzechirungu.